manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu and what is important is kuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru ndiyo mari yedu yatovapo takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZig. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvimunyika. Gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti
I've been seeing stories on social media, people saying the central bank wants to convert our lost balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka. Dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa musoro uteme chii kuti ZimDollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndozvaita kuti currency yedu ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauya. Saka tiri kuita kunge tiri kutenderera pachinhu kuti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ra rangaroita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13, iwewe ultimately ndiwe uchanyanya benefita zvakanyanya pane zvirozvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But akakwanisa kulimita central bank borrowing, central bank spending, uyo zvakare even money supply, reserve money takakwanisa kunge tichilimitawo zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemence Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu, inflation, munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidetermine ne market and itine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isu tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushayavanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka hwande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo, nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai, kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo, vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro, havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden iyoyo, vakawanda muCongress kunyanyanya vechiRepublican, vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel, nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvokufambiswa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechijudha, nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezviminga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Chokonya, vanorima vari papurazi retrokiada riri pedyo nekaroyi.
Tokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza, kuti ndakatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhura.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe, amai Matilda Ngwerume, vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndeyekuti mumamisha kwacho chibage chachaapa. Nechallenge yekuti unotofanira kutowana hofu yawekaatengedira. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu reManicaland, vaGeorge Pasipamire, vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI, vaGeorge Seremwa, vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo, vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti vakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare. Ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoita incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kumwe hatisatanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU, vaPaul Zakaria, vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka, and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociation association ava nawo, they need to take their issues by endese through my association. Then association will then represent them by endese chemo zvauko RBZ. Because isusu is the season that we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya ne mtemo yekuti vagrowa zvese vagadzira 10-5-10-5. It's a directive from the government.
Arabic, it's not what you want. Asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masen makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US $4.92 per kilogram. Huwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zita ndinoita wavangoma. Ndada kuti ndimbotaurawo maererano nenhau yandakaona nezuro yapurezidendi weZANU PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknel Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu sinzi nyika yakaita sana nezhara hombe? Ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai ye chikafu ndinacho chekupa vanhu vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe. Kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster, vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7, ndokuti nefenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero zvinova zvinhu zvataingonyimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwaNhemiyawo. Mukadoneta imimi 1 million US kuna Nhemiyawo, munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari yoda makatora makasapulai chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungadi makabisira vanhu vakawanda. Asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu purezidendi achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesita mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi unowo mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashati. Pane wangani wapedza kuzvitaura? Hazvitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazvikuru kuDzimba uku. Zvose zvose ndinoda kungodisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo 7, murisei apo, vajonga kandimire nevatononoka hwandi apo, varisei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Musatirwadzisa mani. Ndozosai chirongwa chemakuseni, mazosai chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chema Cavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Chine kuchaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of fantasy paane kana 20 izvi tisina kana fantasy. Ende mukatarisa pese nyange pavanoita makombetini anhu anoti maholiday kuti kutamba netimu dzemana gori nana Blawaz nyange vanhu vakatamba vanongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara sei kutamba tine masportership vakashewo vana kodhak vanana aiti vanana bolingazi tanga tine maponta zvaitwa kumakendi keke asi izvozvo hakuina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelack of transparency inehalidership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanditotongwa nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatfomu akawanda vanonomudza vanoita se buti sometimes ndezvekuisikana mariketi havana kana basa vanhu vakatongotorwa vebasketball bati havana kana kuvhedzera vakamba kana emukwadisiti vakabvhedzera vahwina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane chiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi. Maprovinsi ndiwo anonovhota. Asi dai vati maprovinsi arege kuvhota basketball leadership, vange kumaplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotenderwa motikari kana ndiyendichakuita zvakati. Saka ndezvimwe zvinhu zvikuuraya mutambo. Maplayers vanokanhina maningi ndo vanhu vanofanira kuirwa mabasketball, vanokana kuvhota ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarisa kuti muZimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sana Fredi Manyang, anana Pistol Kete, anana Tabuza Ijenera, makabuda anana Rick Fulton wamunoona vati vanalonga mabasketball players yese naadima anasimba bati nenyaya yekuti vanhu vaakutya kuno kuti kuita mari yebasketball mari yedu iri mutesi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya tichiona kuti mamumo mumakwikwi aya?
Avanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitari rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mangoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumhangura mangoma azvasitumburi muro bhazi pane shamwari yangu yakati hachi yatichizi achingoimbe ndopandakaita se kunangangoti hari katingoimbe pese aiwa zvanhu zvatopinda chi muroko
pakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti inini ndinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavari ko.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu pandakatanga inini vaingoti siyana nazvo havasiyana nazvo davatsvaga rimwe bhizinesi rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha
achichema mama ndatunga mira asi musuwa 80 takatopara 80 December kutopara tichipemera
matambudziko munosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba pa inini handisati ndana manager kungozvita zvakadai satokunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kundostudio singikana kuti anandiri nafanta ngongonji kunderi kutumbu kupinga ndokunoshaya kana kana mari yekunonopinda panguva iyoyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
vanoda kutibata vanongonibata pa 071 081 813 310 ndopandobatika ipapo
woza Friday tombokwenya magitare kamuchana.
Kamuchinzwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa hurukuru yaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ari parunare kuchegutu na Ivan Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondorinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwina nditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtshaka zomuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesihlanu ku Studio 7 mhla ka 5 kumabasa 2024. Igama ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usiba lukhulu omutsha webhanga helikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushabano, wethule imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabano namuhla wethule imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Umushabano uthi imali ilohlonzi ukwedlula idola leZimbabwe eselimiswe ukusebenza futhi uthi iZig izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezi nsuku. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana nomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe monetary policy statement, umushayabano wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha imi kanje kule 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, le 200 zig. Uthe njalo elitshe kule half zig, le quarter zig, zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. Umushayabano oqale umsebenzi njengosibalukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamaziki alitshumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu kwangamatshumi amane $1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. Umushayabano uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amaziki.
So with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, ZIG.
Kusukela namhlanje, amabhanga azaguqula imali yonke ibe yiZimbabwe Gold currency, iZIG ngamafitshane.
Uqhubeke sithi, ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama-bond notes futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika lerandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as ZIG accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now ZIG.
Lapho kuguqulwa imali yonke yeZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZIG kwele Zimbabwe.
Umushayabano ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kazikuboni lokhu kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye-Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency lay entsha, angiboni ukuthi kuzaba le change enkulu kakhulu. Abantu baza surrender ama-ZWL bathole lawa amazigi, kodwa indaba ze-inflation ziyaba zingakalungi.
Amazwi kakutshera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale incindizelo, ihlale ingelamandla nxa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezi zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhizimusi eHarare umnumzana Simbarache Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo ezigoqela eZemathebeleland North leSouth, kanti lamadamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasisi lesawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi into ngamile ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna ukunatha ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. So ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayisi lisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelisa ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khona phana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni enkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusiza ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa yi-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa yi-telerosis. So into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaqhatsha, ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kubesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane enjengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa, kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela i-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxela eseNairobi kwele Kenya. Kwezi phathelane leMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe. Alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli. Uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalitshumi. Abagoqela unkosikazi Christine Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik, kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, mine ngiboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi. Angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angantu asechisa at the wrong time. Sibona ukuthi wabhataliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga. So that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle, but ama-elections ahlupha ngokuthi awusozi wabakwazi afanana sometimes the weather, ngoba i-weather you can say izaba nje but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day. So yeah, ukuthi afake uCarson njenge-running mate efuna ukuthatha i-black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor, but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson. Abanye abakhona embabonayo bangani njengama-India o-Vivek lo mama lwana o-South Carolina o-Nikki Haley labanye o-Tim Scott labo mbona ngathiwa bangakhethwa khonapha to be his running mate.
Ukukhethwa kuka mnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe ngumsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump.
Ukuthi election iza banjani uDonald Trump sele vice president omnyama uzaba inkinga lapha for upresident Biden, ngoba kathesi sibona ngantho ama Republicans are very effectively pushing izinto ze immigration le law and order, bese sebekhohliwe ngendaba zokuthi uTrump wabulalisa amapolisa at the capital. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ibona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho weSenator Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe owabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso edalela ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe umqondiso wohlangothi lukarhulumente weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID, unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka ka-2005 ngemva kokuhlozisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma la macebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu angelamali yokuqhuba lezi nhlelo. Ngemva kweminyaka ethoba munemunye kwethulwe omunye umthetho owedalela ephalamende wokwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa inhlelo eze-water, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu ukuba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID unkosikazi Power. Lalo kwakwenziwe yonke le imizamo kuzokubela namhlanje ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele. Lokhu kuludubo olwethusayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokuswelakala kwamanzi luzadala inhlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka ka-2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo kunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika uqhubeka sigqugquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, bingelele linjani lapho, linjani lapho ekhaya. Ngimbuzi nami lapho, Studio 7, kanti indaba leyenziwa umnanga ekhaya. Ngeyani kanti kade kuphazamisa abantu besingane, ubaba lo ofunani kade ebantwini besingane. Wayengalungiswa kwakuwo khonale eMpumalanga, ikele abantu besintwini bezilungisele udaba lwabo. Wayengakhulumi ngegrawundi, wabulala khona abantu. Ngima ungena zonke iy'ndawo, uhambe wela njengempukane wela phakathi kokhaya. Njani lo baba lo kahle kahle, hayi lo baba lo kahle ngqondo, ubaba umdala ongakwale khande limhlophe ngathi impuphu shuwa, uye lokhu eseyeva njengengane encane.
Studio 7, Studio 7, abasakazi bethu bezindaba abahla, niyaphila. Eze wavuma umnanga kudala uyehluleki izolo uvumile uqale uyaletha kunandlala izolo uvumile kathi indlala ipho okuseleyo kulandelayo ukuthi evume nje ukuthi yena uyehluleki umbuso womehlula ebehluleki kwaba angazi ukuthi wayengaresayini mara one day uyevuke eresayinile ngoba umbuso womehlula elinye lamalanga uyovuma ngoba seqalele ukuvuma ukudala indlala esithuni uyehluleki kuyabona ukuthi isihlangu asigqokile engigqoke u-9 mara sewugqoke u-7 uzaze evume nje ukudala lo mbuso azowakho uyabhinyela nje into engamkwani
le ndaba yaboso bukuna makhansela yokuncisha abantu kudla emakhaya bakhetha abantu ukuthi abafodeli lombuso wabo obusayo sibona isiqhale kakhulu abantu bakithi kumele ukuthi manje kuthathwe lamanyathelo ngendaba leyo kudala baziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafodeli bandla labo akusiwona umthetho lo akusiwo umthetho total welizwe lo obekiwe sifuna ukuthi naye lo president lo obusayo manje akasitshela ukuthi kahle kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona sizwe naye lo president ukuthi kungumthetho na ebandleni lakhe kulo mbuso wakho obusayo ngoba thina sikwazi lokho sikuyasimangaza kakhulu and okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuncishwe abantu abalambileyo bona bosobhuku nabokhansela labo bathatha amasaka uthola umuntu oyi-1 athethe amasaka ayi-10 ayempupha ahambisa emzini wakhe so kuyinto kumele ukuthi siyilungiseni yonke leyo siyizwisise and futhi baboshwe labo bantu ngomthetho ngoba iselegal ba-abuse abantu ise-crime le nto abayenzayo elizweni wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani wonke amazwe angaphandle lapho abantu banikeza ukudla for mahhala kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla so ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu so akulungiswe lokhu makhawakithi ngoba isizwe sakithi sesifile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso busayi nabantu bawo iyona lento esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulalilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo
sanibona basakaza bathandekayo ugashini ngala eGoli yalizipark eliz north sorry na ngushaba wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu kodwa abathandwa ngabantu sibefakiwe wayichitha isisi wayichitha sizobale ufolo lokhuza noshamisa wabale wayichitha ushaba kana manje uthe cwaka jabuse hamba yemoto lezi le mali abamnikeza yona iyacabanga ukuthi yahamba iyaphela le mali uzovumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi usadinga nje iqembu nje linye lengathi lime kahle ahambe futhi ayogilisa thule futhi imali futhi ngapha kulokhu nje uza noPF hayi wesipupho kumfo angazi ukuthi unkosikazi wakho lengane yakho sikubona kanjani mawuhlele endlini ukuthi kwazi isipupho kumfo I wish le odinga famba nje ufika kuwisipupho kumntana baba ngale mfundo onayo ayikusebenzeli noma ungahamba emhlabeni uhlale ukwazi ukuthi ukuthi imbi ngendlela esimangaliso isiphupho esinzima bafo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli nxa ufuna ukusithumela owakho umbono nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
Friday umsebenzi ubhokile.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMasikandi odabuka kwamahlaba ithwale usuka lentombi emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha. Linsizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kogodlo womnyama omahlaba ithwale isigodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilawo ama-CD. Kulabo abafuna ukudownloada ziyatholakala uma kuphela lenyanga leyo. Inamba zami zithi 064-152-9196, 064-152-9196 yizo inamba zami lezi engitholakala kizo zefoni. Ngise-South Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsor noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili, izandla zivulekile, bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli ngibathembisa lukhulu, kukhulu okuzayo. Bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba, bangibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi utshintsho engizalayo lukhulu kakhulu.
Ngiboshiwe ngisejele.
Awusuka madoda ngusoka lentombi emnyama sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho insizwa yakomahlaba ithwale kogodlwayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZiki. Sizikhangele, sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani. Incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lo kuzidingela ukudla kanti sokwethulwa imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.